Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirokwa chino chiri kutepfenyurwawo paFacebook page yedu yevoashona.com. Tichakuunzirai hurukuro mbiri dzatakaita nevarume vaviri vari kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinoto zvawanda pamusoro pemaelections aya. Zvinova zviri kukanganisa yatingatiwo confidence yevanhu mubasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission yekugadzirira sarudzo dzemusi wa 30 July.
Masangano akawanda oshishikana nemabharoti esarudzo yomutungamiri wenyika.
Musavhotere tambo renyu kana vachamisa. Mukavhotera vanhu ivavo musango matakabva muya tinodzokera. Kaida kuti munyika muyerere ropa, vhoterai tambo renyu, vhoterai chamisa.
Vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vaLuke Tambori Nyoka vanoti vatsigiri vavo vari kushurukudzwa nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI pamwe nesangano rinoona nezvemitemo reVeritas anoti magadzirwo akaitwa gwaro revavhoti resarudzo yemutungamiri wenyika anogona kunge asina kuitwa zviri pamutemo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Bepa rokuvhotesa musarudzo yemutungamiri wenyika rinonzi rine vanhu 14 kudivi rimwe chete, kwozoti vapfumbamwe kune rimwe divi rokurudyi uko kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro. Izvi zvinonzi zvinoshora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act unoti panofanira kuve nevanhu kudivi rimwe chete, kwete mativi maviri zvakaitwa neZEC. Vanhu vanoiswa pamagwaro ekuvhota vachitariswa vari rekutanga pazita ravo rokupedzisira kana kuti senem. Bato rePeople's Democratic Party rinoti raendesa nyaya iyi kumatare nechinangwa chekuti matare akomekedze ZEC kutevedza mutemo.
I think zvinoto zvawanda pamusoro pemaelections aya. Zvinova zviri kukanganisa yatingatiwo confidence yevanhu mubasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission yekugadzirira sarudzo dzemusi wa 30 July. Zviri kuratidza sekuti vanhu vane fungidziro yakasimba yekuti ZEC iri kushanda ichibatsira bato riri kutonga reZANU-PF kuti riwane yatingati unfair advantage pamusoro pemamwe mapati ari kukwikwidza. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo chakazara kuti vhoti yavo ichaverengwawo uye kuti ichakontributa kusarudza kuti achazenge ari mutungamiri wenyika ndiani. Saka ndofunga zviri kukanganisawo zvekare nekuti pane maobservers akawanda vari munyika wekuti vhiki rimwe nerimwe vari kuona pari kuendeswa nyaya yekumatare edzimhosva. Masangano akazvimirira oga vari kunyora mastatement, vanhu vari kuronga kuratidzira. Saka zvese izvozvo zvinoratidza kuti sarudzo yacho ichange iine makakatanwa akanyanya. Even after the election vanhu vacharamba vachinyunyuta kuti zvabuda musarudzo handizvo zviri kunyatsa kuratidza mavhotere akaita vanhu.
Asika ZEC iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa kuti inge ichiita ichitedzera bumbiro remitemo, vari kuenda kumatara vari kuda kungokanganisawo mashandiro airi kuita.
Muka tarisa ma statements aitwa nezvese neveritas vari kuratidza kuti Zek iri kutotyora mitemo panyaya yekuti mazita emacandidates anofanira kunga akanyorwa zvichienderana nealphabets kuti zita rinenge riri pamusoro perimwe nderipi. Zvino tinoona nekuti paalphabet mazita aya anobuda sei, sekutiwo zita ramunangagwa rinouya kuzasi zasi, zita rachamisa rinenge ririwo nechekumusoro nekuti anotanga nac, munangagwa anotangawo nam. Asi pari kuoneswa kuti pane kupesaniswa kwaitwa mazita kuti vamunangagwa vange vari pamusoro pane kolamu yechipiri, zvinoita kuti vanhu vanenge vachipinda mubalot box vanokurumidza kuona vamunangagwa vasati vaona mamwe macandidates anenge ari pasi asi anofanira kunge ari pamusoro pezita ravo. Saka handioni ipapo Zeki ichipukunyuka criticism yekuti vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo.
Tichitarisawo nyaya yesarudzo idzi, yakakosha sei pautongo hwejekerere vamaguhu? Zvakakosha sei kuti paitiwe sarudzo dzisina mutauro?
Zvakakosha zvakanyanya kuti tive nesarudzo, asi kwete kungoti sarudzo chete, tive nesarudzo dzinoitwa zvakajeka zvisina kubiridzirwa. Kana zvinhu zvakadaro zvaitika, hurumende ichavapo inova hurumende inenge iine rutsigiro rwevanhu, kwete zvatiri kuita izvi mahumbwe ari kuitika muZimbabwe yekuti tine hurumende inenge iine 0.5% yerutsigiro rwevanhu. Zvinobva zvaoneka kuburikidza neupfumi hwenyika, mari chaiyo chaiyo inoramba kubatika. Mainvestors havari kuchema chema havauye nekuti havapana anoda kugara mumusha mune bopoto. Saka tikava nesarudzo dzinotipa a true reflection yezviri kufunga nevanhu vemuZimbabwe, hurumende inovapo ihurumende inogamuchirwa nevanhu, neupfumi hwenyika hunodavira kuhurumende yakadaro. Mainvestors anouya, vanhu vanoisa mari dzavo mumabhanga nekuti vanenge vachiziva kuti hurumende iripo iyi ihurumende inoremekedza kodzero dzevanhu, ihurumende ine ukama nevanhu. Saka haisi kuzoenda kunoreidza mabhengi ichitibira mari dzedu.
Asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti vakagadzirira gwaro iri vachinge vapiwa mazano nevanhu vanoridhinda. Zesni inotiwo maitiro eZek anogona kuti vanhu vanyunyute vachiti haisi kuita basa samutongi gava. Zesni yati Zek inofanira kupota ichinzwawo pfungwa dzevari kukukwidza musarudzo vasati vatora mamwe matanho anozoonekwa sekunge vari kurerekera kuna vamunangagwa. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo. Vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vari kutamborinyoka. Vanoti mumwe wavo wavari kukukwidza naye musarudzo vaEnergy Mutodi veZANUPF vadzikisa jeko pakutyidzira vanhu vachishandisa mhaimbo yevarwiri vehondo verusununguko pamwe nemauto. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatamborinyoka vaudza Studio 7 kuti kubvira svondo rapfuura, vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vari kuvhundusira vagari vemunzvimbo dzakaita seward 3, 7 ne8 vachivaudza kuti kuchafiwa kana vakavhotera MDC.
Kumusha kwangu kwandinobva ini kunonzi kwashumba kuward 3 panyaya reshopping center, vamutodi vakatumira mawar veterans 5 painzi paifanira kupiwa fertilizer, asi mawar veterans iwaya akazosumuka akatyisidzira vamavillagers akati kuno hamufaniri kuvhotera Tambo Renyoka, haana cha anokupai mnofana kuvotera Energy Mtodi, mnofana kuvotera vamunangagwa. Musavotere Tambo Renyoka na vachamisa, mukavotera vanhu vavo musango matakabva muya tinodzokera. Kavida kuti munyika muyerere ropa, voterai Tambo Renyoka, voterai chamisa.
Vatambo Renyoka vanoti hapana zvakanyanya zvavangaite kunze kwekuudza vari kuongorora sarudzo nezviri kuitika pamwe nekusimbisa vatsigiri vebato ravo. Mashoko avatambo Renyoka atsinirwa nava Brian Kamoto veMDC Alliance, avo vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 8. Vakamoto vanoti vamutodi havasi kutevedza zviri kutaurwa nemutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa kuti sarudzo dzitwe murunyararo.
Chekutanga chiri kunetsa vaEnergy Mtodi vari kuuya muno. Vachisvika vakaita musangano papurazi riri pedyo nera vachivenga. Vakati ivo pamapurazi aripo riripo rinonzi pastondoni vachadzinga nekukuvadza vanhu vese varipo kana vachinge vadyiwa muelection. Ndo zvatakatanga kuona kwavari kuti havasi kufamba munzira dziri kutaurwa napuresident wavo vamunangagwa kuti vari kufamba zviri fe zvine peaceful mukati.
VaPrince Mupindu avo vari kumirira MDC Alliance musarudzo yakanzurwa weward 7 muGoromonzi West Mekare vanoti kunyange hazvo misangano yavo yekutsvaga rutsigiro iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kuvaudza kuti vari kuvhundusirwa nevaimbove varwiri verusununguko kana vachinge vabva kumisangano yeMDC Alliance. Vamupindu vaudza Studio 7 kuti mauto anogara papurazi remuwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga ari kurova vanhu kana kurambidza vatsigiri veMDC kupinda mupurazi iri.
Pari kunzi kana zvichinge dzachaya 6 PM manheru, ukangoonekwa uchifambapo netsoka, masoja ari kukutora obva akurova zvisina tsanangudzo. Masoja acho futi anowanikwa achiuya kuzomwira kubhawa rekusidko nekuchibvuti, vari kuuya futi vachishungurudza vachitreti navanhu. Ndopatiri kuti satichaziva kuti mabharaki akungofamba achiswa pese pese here, nekuti vanhu vari kurova ende vari kurova zvisina tsanangudzo.
Vatambo Renyoka vanoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvakasanduka kubva pane zvaitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamutodi vanoti vanoda umbowo hwezvese zviri kutaurwa izvi, vachiti semaziviro avo hapana munhu ari kuvhundusirwa muGoromonzi West. Vamutodi vatiwo veMDC Alliance vave kutaura zvinhu zvisina umbowo nekuti vave kutya sarudzo. Vati ivo veMDC Alliance ndivo vari kutofamba vachibvarura maposta avo vachiti umbowo huripo ndehwekuti ivo vatambo Renyoka vanotori nenyaya iri kumatare edzimhosva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGoromonzi West vanosanganisira vakazvimirira vega amai Beatrice Nyampinga, vaCrichton Machokoto vePeople's Rainbow Coalition, vaClifford Namboro veMDC Alliance, vaLewis Tizora veCoalition of Democrats nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police akabatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai muzinda weCanada muZimbabwe pamwe neNational Prosecuting Authority of Zimbabwe. Nezuro vakabatana mukuparura chirongwa chakanangana nokudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana zvikuru munguva yesarudzo. Vachitaura pamusangano uyu, mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakati mapurisa haasi kuzopeta maoko panyaya dzokushungurudzwa kwemadzimai munguva dzesarudzo. Vakakurudzirawo madzimai kuti vamhanhare nyaya dzavo vasingatyi. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Salimuwe vakatiwo vafadzwa zvikuru nechido charatidzwa nemapurisa rwendo runo mukudzivirira mhirizhonga kumadzimai munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemhiri weStudio 7.
Tipanga kuri kuparura chirongwa chekuti tipedze mirizhonga dzinobata vanhu kadzi nevanasikana munguva dzesarudzo. Saka nyaya dzinovabata pavanogona kunge vachirohwa, vachifurufushwa, vachityisidzirwa munyaya dzesarudzo dza2018. Paita mubatira pamwe pakati peZimbabwe Peace Project, Women's Coalition of Zimbabwe, Zimbabwe Women Lawyers Association, tichibatidza mukushanda nemapurisa neNational Prosecuting Authority. Mukuita chiitiko ichi, inhau yakanangana nokuti tiri kuda kuti tisimbise madzimai kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo kuti vasungunuke kuti vakangosangana nemhirizhonga kana kutyisidzirwa kana kurohwa kana kutukwa tamunyaya dzesarudzo idzi vasungunuke kuti vaende kumapurisa kuti vanotaura nyaya iyi mapurisa asvika zveikoko tichaita mubatsira pamwe kuti tibatsire kuti mapurisa asagarira nyaya asi tite mubatsira pamwe kuti nyaya idzi dziendeke madzimai vamwe vanogadzirisirwa nyaya dzavo vanenge vakanganisira madzimai vasungwe saka nyaya idzi kuchatumbuka nyaya dzakange dziriko dzanga dzisina kunge dzakashandirwa chirongwa ichi chiri kutarisawo zvekare kune nyaya dzakaitika chero munguva dzemamwe maelections akaitika kare saka munyaya yanhasi kurudziro yedu ikurudziro yekungoti tiri kuti madzimai vanofanira kuti vapinde musarudzo idzi vakasungunuka vasingatyi vasingafurufushwi vasingatyure kodzero dzavo munhau dzekuti dzinenge dzachikorwa tichamira nemadzimai kuti nyaya idzi dziende kumapurisa dzigadzirisiwe kusvika zvapfuura mukunzwisisa kwedu tinonzwisisa kuti nyaya haingopereri pakungoti munhu anoripota kumapurisa chete madzimai vachada kubatsirwa madzimai vachada kufambwa navo munyaya iyi tichiita kuti vasavhundutsirwa futi kuti vakande nyaya idzi pasi saka nyaya iripo ndeyekuti tinenge tichitokurudzira madzimai neruzhinji rwezimbabwe kuti achangoona zvake chero mhirizhonga ichabata madzimai mungava muzvivhitivhiti mungava mumudzinare mungava mumasangano anoita nezvematongerwo enyika anenge ari munyaya dzemakampeini tiri kuti vanhu vasungunuke madzimai sevanhu vanovhota madzimai sevanhu vanoshanda basa remaelections vari mumapati kana mumasangano ane chekuita nesarudzo nemadzimai vanenge vari macandidates tiri kuti hatisi kuzotendera kuti paitike mhirizhonga ichibva yapfimbikwa
asi pasarudzidzidzigo rino mati mambotambira here zvinyunyuto zvekushungurudzwa kwemadzimai
zvinyunyuto zvanga zviri kuuya zvimwe zviri kuuya pakuti madzimai vari kutukwa nemashoko anobvisa hunhu vari kuudzwa kunzi mahuri vamwe vari kuudzwa kunzi varoyi mamwe vari kubva vatorohwa chaizvo saka nyaya dzakatotanga kuuya tiri kudzidzisa kumapurisa dziri kugadziriswa
taona muine musangano nevakuru vemapurisa kuvimbisa yavakupaiwo panyaya idzodzi ndeipi
mapurisa vavimbisa kuti mune nyaya imwe yabuda yokuti kune chimwe chifanikiso chiri kumaubra police station chiri kuvhiringidza kuti vanhu vasungunuke vati chiri kutobviswa usiku hwanhasi pane vamadzimai vanorarama vakaremara vatoita chivimbiso chekuti kubva nhasi manheru kusvikira mangwana vachaita mubatira pamwe nesu kuti tigadzirise kuti pavanenge vachiita basa ravo semapurisa vaite zvine muendeko unoita kuti madzimai vakaremara vange vachibatsirika uye kuti madzimai mapurisa vachange vachichengetedza runyararo munguva dzemakampeini vazviite vaine maziso anoona nekudzivirira kuti vanhu vakaremara vashungurudzwe chimwe chavativimbisa ndechekuti tiite mubatira pamwe navo pakuti vachatizivisa kwese kune mapurisa avo nemazita avo nenhamba dzavo kuti ndiani anenge achibata nyaya dzesarudzo uye vavimbisa ivo kuti kune zvinhu zvakaita senyaya dzemhirizhonga dzinoitika pamaselfones nepasocial media pafacebook nepatwitter dzavanga vasati vavanyatsova neunyanzvi hwakasimba vativimbisa kuti tinokwanisa kutambatira pamwe navo kuti vadzikise unyanzvi hwavo kuitira kuti nyaya idzi dzigadzirike chimwe chavati chichabuda pachena ndechekuti tiite mubatira pamwe nebazi ravo republic relations amaicharamba kuti tishande navo kuitira kuti tizivise ruzhinji rwezimbabwe kuti kana tichinoripota nyaya idzi tozvifambisa sei uye kuti kana dzaitika kwadzinenge dzaitika kumativi mana enyika yedu yezimbabwe zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kupi kuti tibatirane venational prosecuting authority vavimbisawo vakati nyaya dzicha hakuna nyaya dzichasara dzakarembera kana dzichapfimbikwa dzese dzichagadziriswa vakati ivo havasi kuzongomirira nyaya dzinobuda mumatare chete asi isu seruzhinji rwezimbabwe tinofungunuka kuti titovanyorera titotaura navo tivatumidzire saka sewomen's coalition of zimbabwe nezpp nezimbabwe women lawyers association tine zviitiko zvatichapa kuruzhinji rwezimbabwe kuti vane nhare dzavanogona kunge vachifona pachena vasingachanjudze kuti vaise maripoti avanenge vachisangana navo kuti zvinhu zvigadzirike
avo vange vari vanoona nezvezvirongwa musangano rewomen's coalition of zimbabwe amai salincuve vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari muharare
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Musakanganwe kuti zviri kuonekwawo paFacebook page pedu pavoashona.com. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kufungwa nevanhu mugadziriro yesarudzo pamwe neshuviro dzeavo vari kukukwidza musarudzo. Tombonzwa kuna vaEverest Chikanga, mukuru weBuild Zimbabwe Party.
Kazwa emuri yeZimbabwe, zita rangu nini ndinoitwa Everest Chikanga. Ndiri mutungamiriri webato rezvematongerwo enyika rinonzi Rebuild Zimbabwe Party. Bato iri rine muono wekuti nyika ino yakuda kuti ifambire pamberi. Naizvozvo takavaka bato iri tichishandisa muono unobva muBhaibheri kana tishoko raMwari, uye rakamira pachitendero chechiKristu. Ini ndakamira pano ndiri mumwe wevanhu achange achikwikwidza kuti tipinde pachigaro chemutungamiriri wenyika. Bato redu isusu riri kuti utungamiriri wanga uripo kana kuti uripo iye zvino ndo wasvitsanyika pairi, watinoti revolutionary thinking. Saka isusu tiri kuti taakudawo kuunza muono mutsva unokoshesa mutemo wenyika, unokoshesa bumbiro remutemo wenyika, muono mutsva uchaparadza yatinoti corruption kana kuti uori. Muono mutsva uchayananisa vana veZimbabwe kuti vadanane, vazive kuti vana vemhuri imwe chete. Muono mutsva uchaita kuti mabasa maindustry edu atange kushanda zvakanaka, vanhu vachiwana kuchengetedzeka nekugara zvakanaka. Muono unoita kuti kunyange nemuzvipatara zvedu nemigwagwa yedu tive nekugara kwakanaka. Ndo zvatakamirira, ndo zvimwe zvezvinhu zvatakamirira. Takatarira zvekare nyaya yedzidzo kuvana vedu vadiki kuti vawane kudzidza kusvika pavanoda. Ndiyo hurumende yatiri kuda kunza munyika ino kana muchinge mativhotera musi wa30 July. Tinotenda zvikuru. Hazvitai.
Avo vanga vari vaEverest Chikanga, mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party. Iko zvino tombonzwa kuna vaBrian Mucheki vari kukwikwidza vakazvimiririra.
Taure. Yeah, magadi dini Brian Taure Mcheki aka Sikutau, presidential independent presidential candidate. Ndakamirira munhu wese muZimbabwe tisingataure politics dzemapati. Saka mese uyai kwandiri, ndomirira munhu wese ratenda budget.
Avo vanga vari vaBrian Mcheki vari kukukwidza kuita mutungamiri wenyika vakazvimiririra. Regai tumboona kuti vatereri vari kuti kudini paFacebook yedu. Tafadzwa Samuel Kachinga Kachinga anoti, watching from Cape Town. Tinotenda, tinofara zvikuru nekuti munesu manerano. Kuna Kent Mlambo ari kuchitungwiza Chitown, vanoti Chitown. Wangoti ndiri kuChitown, tinofara zvikuru nekuva nemi. Isaac Chisho Arikuti, I'm watching from Cape Town. Thanks, guys. Kureta zvekuti kune vanhu vakawanda zvikuru vekuZimbabwe vari kuCape Town. Tinotenda. Kozva Macpolite Chims. Haiwavo kuda kungo kuda kungo splita mavhotsi uku. Ndofunga ari kutaura pamusoro pe vatanzwa vachitaura ko zvinezvi vachikanga ndavamuteki. Kunazve kuda Blessed Zinja. Ari kuti I'm watching from South Africa kuVryburg. Tinotenda zvikuru. Neumwe zve ngara mukwacha ari kutarisa ari kuPretoria. Murambe muinesu nekuti chirongwa chichiripo pari zvino. Regai timboona kuti vamwe vari kuti kudini zvekare. Trimo Manasa Exodus ari kuti ndiri kukuonai ndiri kuno kuBotswana. Tinotenda zvikuru. Vamwe vanongotumira zita havatauri chinhu, saka tinofara hedu kuti muripo pachirongwa chedu nesu. Asi dema matitumirawo nyangwe nenhamba dzenyu, tadeta kufonerai kuti tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi pane zvese zviri kuitika iko zvino. Tari tinenge tichiita sekuti tori ziva nezvamatongo enyika valinet karenyu. Tinotenda chose kuti munesu panguva ino. Tiko Chikwaka wangotumirawo zita rake. Roniki Mishonga wangotumirawo zita rake. Umwe angonzi ndinonzi Manu S. Umwe akati ndingonzi so. Vanhu vari kunyora asi havasi kutiudza zvavanofunga. Kana mamuine nhamba dzefoni mungogona kutiisira foni nhamba dzenyu ipapapa. Tigokufonerai mugotiudzavo zvamunofunga muchigovana nevamwe vakateerera panguva ino. Pana tafadzwa Samuel Kachinga Kachinga ari kuSouth Africa anoti mundifonerewo panhamba idzi na Mulambo Peter ari kutipamba nhamba ekuti tivafonere. Mulambo Peter ari kuti hatingataure nhamba yenyu panopatiri apa, asi tichaedza kukufonerai muchinguva chidukuduku chiri pambira apa. Patrick Madziwa ari kuti ini ndiri kuLusaka kuZambia. Tell Mteki not to cause confusion in the electorate. Vari kuedzavo kubatsira nepavanogona napo, saka vachitivoro dambukukwidza kuti vaitewo mutungamiriro wenyika kuda vanoona kuti pane zvimwe zvavanogona kuita zviri nani kana tichienzanisa nezvimwe zvanga zvichiitika mazuva ese apfuura aya. Saka umwe noumwe anokwanisavo kuti apinde akwikwidze kana ane shungu dzokugadzirisa zvinhu. Ngara Mukwacha anoti I'm watching from Pretoria. Eni Murombedzi anoti ndiri kukuonai ndiri kuno kuCanada. Byron Maka ari kuJohannesburg na Washington Mumvuri vari kuSouth Africa zvekare. Manhamba akuuya zvino, tichiedza kukufonerai muchinguva chiri kutevera kana tichine nguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Masangano akawanda oshishikana nemabharoti esarudzo yemutungamiri wenyika. Vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vaLuke Tambonyoka vanoti vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nemauto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mozha, dzitumire kuStudio 7 at VOA News. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.